Masikati yakanaka vateereri. Tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wemuvhuro zvita 18/2017. Makateerera kustudio 7 nebhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mauto anozivisa kuti chirongwa cheOperation Restore Legacy chasvika kwamvura yacheka makumbo. Maziso ose otarisa mhiri kwaLimpopo, uko pasi rose rakatarisira kunzwa nezvomutungamiri mutsva webato reAfrican National Congress kana kuti ANC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mauto nhasi azivisa kuti chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakaita kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro chavo, chasvika kumagumo nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara vakamirira mauto ose pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi mangwanani. Lieutenant General Philip Valerius Banda vati chirongwa ichi chasvika kumagumo, vachiti mauto akabudirira kubvisa makoronyera akanga akomberedza vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
The Defense and Security Services come before you once again to pronounce the end of Operation Restore Legacy.
Vasvanda vati vamwe vaya muchikwata cheZANU-PF cheG40 vakusvibisa zita renyika vari kunze kwenyika, vakakurudzira kuti veruzhinji vamhangarire vanhu vakadai avo vanoti vanogona kukanganisa kugadzikana kwenyika. Vasvanda vakurudzirawo mapurisa kuti aite basa ravo achitevedzera mutemo. Mumwe mugari weMuHarare vaAlbert Chidhakwa vati vanotyira kuti mapurisa anogona kudzoka mumigwagwa neuori sechigariro chavo.
Isusu sevane muZimbabwe tinonzwa ku infect akarimbotara kare kare kuti masoja vanonga ari mumastreet ngadzokera mabharaki kwavo. Saka zvinhu izvi ndinozvitenda zvikuru. Mapurisa ari kudzoka mumabasa avo, ngavaite basa ravo zviri professional, kwete kuita zvehuori zvavayanga vakuita kubva mumugwagwa kumhanyisa vanoita mabasa ravo vanozvitengesera mumugwagwa kumavhendas vachavatadza kutsvaka chokurarama. Mapurisa ngaadzoke kubasa ravo, aite basa ravo zviri professional, vanopara mhosva kunyanyanya dzematongerwo enyika. Munhu anenge apara mhosva ngaasungwe zvinene kuti anobva kubato ripi, nekuti aiziva kuti mapurisa aida basa kuti anosunga vanhu vemapato anopikisa chete vasingasunge vemabato rinotonga. Saka kana audzoka mumabasa avo, vaite basa ravo zviri professional, vasingatore matii.
Masoja akapindira mune zvematongerwo enyika vakamanikidza vaMugabe kusiya basa, izvo zvakazoita kuti vakanga vadzingwa mubato vaEmerson Mnangagwa vatore matomu avo mushure mekudomwa neZANU-PF kuti vatore chigaro ichi sezvinotaurwa nebumbiro remitemo yenyika. Chirongwa cheOperation Restore Legacy change chiri munyika kwemazuva 34. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, mapato anopikisa anoti anotambira nemufaro kuti mauto ava kubviswa mumigwagwa sezvo ragara risiri basa ravo. Mutauri weMDCT vaObed Gutu vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti vanotarisira kuti mapurisa achaita basa ravo achitevedzera mitemo yenyika.
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai takagara tabuda pachena kuti mauto kana kuti masoja anofanira kunge achigara mumabharaki, nokuti tikatarisa bumbiro redu romutemo rinotaura iro nokunyora iro kuti mauto aripo kuchengetedza security yenyika, territorial integrity yenyika, uyezve nokuona kuti kana pane mhandu dzinenge dzada kutirwisa, dzingava mhandu dzinenge dzapinda dzichibva kune dzimwe nyika kana dzabudikira dzichibva mukati menyika, ndo panenge pakuzomiramira mauto pachidzivirira nyika kuti nyika irambe iri nyika yakamira iri yoga, isingazonge ichiputswa kana kuparadzwa nemhandu dzinenge dzichiirwisa. isu tunofara kuti chemo chedu chakagara chichipira nguva nenguva kuti masoja ngaagare mumabaraki chazenge chatererwa.
Zvakarongeka here kuti mukuru wemauto ange ari iye anozivisa kana kuti chinhu chinofanira kunge chichiitwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika?
Tisinganatoziva zvedu kuti zvafamba sei, nokuti tinoziva kuti kuna minista kana kuti gurukota wedefense koitazve gurukota rinoona nezvinhu zvakaita senational security, kozoitazve gurukota rinoona nezvomutemo zvetingangoti izvo justice. Saka tetichitiwo senyika inonge iri fanirwa kunge iri pacivilian rule, zvinenge zvakanaka kuti zvinhu zvakaita saizvozvi zvinge zvichitaurwa nemakurukota ari kumapazi akamiririra zvokuchengetedzwa kwerunyararo, kuchengetedzwa kwomutemo nezvimwe zvakadaro, zvakafanana nemapazi ehome affairs, mapazi ejustice nemapazi enational security.
Vagutu, kune vamwe vari kuti izvo vachiwenga ndivo vari kutofambisa nyika pari zvino, kwete mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, uyezve tichiona kuti izvo vachiwenga ndivo vaakuudza mauto kuti tidzokerai kumabharagi. Imi munowirirana here nemaonero ari kuitwa nevanhu aya?
Tinowirirana nazvo. Ndofunga mazuva apera vamusechi vomugovera chaivo kupfurikidza kusvika musvesvondo, takatenge tine hupi wandaita yandaita nevamwe vezanupf kombe zvigadzira Chirumanzo, chikabudisa chipachena kuti CMDC totoona kuti simba charo chairoka riri kumauto. Chitoti vachivengwa ndo vatinochipa mutemo de facto president, chirova kuti masimba chavo chavo ndo vanawo vamunangagwa, tichingoti vangova ingangonzi muchirungu de jure president kana kuti civilian face of a military unda. Saka mashoko akaita saivawo tinomatsinira tichiti sokuona kwedu zvangotaridza kuti simba chairo chairo rinani, zvichitaridza izvo kuti simba rinenge rinani rina vachiwenga variwo mukuru weZimbabwe Defence Force.
Todzokera zvedu panyaya yekuti izvo mauto aakubviswa mumigwagwa, munoona vanhu vachitambira sei danho raitwa irori?
Vanhu vachafara nokuti mauto navezimbabwe vanoziva kuti mauto anofanira kunge achigara mumabaraks maarmy baraks. Zvanga zvitori zvinhu zviri zvinangodzi muchirungu zviya zviri exceptional kana kuti zviri unusual kuti tinoona mauto masoja varivo vaakupatrola mastreets, mapurisa zvinge zvichifanirwa kunge riri basa ravo, nokuti taiziva kuti nyaya dzokuchengetedza runyararo zvakafanira nokuti nyaya dzokuti kana vanhu vakapara mhosva dzingava mhosva dzokuti wabira munhu, wapazaramba mumba yemunhu, waita sei, inyaya inenge iri mumaoko yemapurisa kana kuti Zimbabwe Republic Police ndo ine kodzero yekunge ichiona kuti nyaya dzelaw and order dzakaita saidzodzo dzekuti kana ivhen nyaya chaidzo kana dzemafenda chaiko kuti munhu unonzi wasungwa wapara mhosva waita sei, unosungwa nemupurisa ausungwi nemusoja. Saka ndonatsa kuti vanhu vazhinji vachazvifarira nokuti zvaangoreva kuti taakudzokera chii kuyatingangoti muchirungu restoration of normalcy kana kuti normal order.
Kune vamwe vagutu vari kuti izvo vakutonetsekana nekudzoserwa kwaakuitwa mauto kumabharaki, nokuti izvo pavanga vachifamba mumugwagwa umu vanga vasisabhadhariswe chioko muhomwe nemapurisa, asi iye zvinoizvo vakutotyira kuti izvo muitiro uyo wemapurisa unogona kudzokera zvakare.
Isu takagara tichitaura kuti mapurisa ngavaite basa sebasa. Kana zviti basa sebasa, tinoreva kuti nyaya dzeuori notinonzwa nguva nenguva kuti paita uori mapurisa vakumbira zvioko muhomwe, nepatinofambawo mumigwagwa tinosanganawo nematambudziko akaita saiwawo kukumbirwawo madribe zvioko muhomwe, uwo uori watekeshera munyika. Saka tatichikumbirisa kuti dei mapurisa edu akwanisawo kuita yanonzi muchirungu reorientation kana retraining chaiyo, yokuti vanatsoziva kuti basa ravo nderekuchengetedza mutemo, nokuti zveshuwa nyaya yekukumbira zvioko muhomwe yaakushungurudza.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vanhu vakawanda vakateya nzeve dzavo kuSouth Africa kuti vanzwe zvichabuda musarudzo yeutungamiri hutsva hwebato reANC. Mutungamiri weANC vaJacob Zuma havasi kukukidza sezvo bumbiro remutemo yebato risingavabvumidze kutungamira bato iri kwematemu anodarika maviri. Vari kukukidza chigaro chemutungamiri webato reANC ndiva Cyril Ramaphosa, vanove mutevedzeri womutungamiri wenyika pari zvino, pamwe nevaimbove gurukota rezvekunze kweSouth Africa amai Nkosazana Dlamini Zuma, avo vaimbove mudzimai wemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma. VaRamaphosa vakadomwa nemabhuranchi chiuru chine mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe, ukuvo amai Dlamini Zuma vakadomwawo nemabhuranchi chiuru nemakumi mapfumbamwe nemana. Vanhu vari kuvhota musarudzo iyi vanosvika zviuru zvina nemazana manomwe. Vari kukukidza pachigaro chemutevedzeri womutungamiri webato ndiva David Mabuza namuzvare Lindwe Sisulu. Vari kukukidza chigaro chasachigaro ndiva Gwede Mantashe naNati Mtetwa, ukuwo vaZenzo Mchunu nava S Magashule ndivo vari kukukidza chigaro chemunyori mukuru webato. Vari kuda kuita chigaro chemubati wehomwe ndiva Paul Mashantile pamwe na Maite Nkona Mashavane. Utungamiri hutsva hweANC huri kutarisirwa kuziviswa nhasi. Bato reANC ndiro chete ratonga South Africa kubva nyika iyi yawana kuzvitonga muna 1994 apo mushakabvu vaNelson Mandela vakavhoterwa semutungamiri wenyika muna 1994. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti pari zvino vanhu vese vakamirira kunzwa zvichabuda mukuverengwa kwemavhoti.
Iko zvino tinoziva kuti vapedza sarudzo dzevatungamiri vatanhatu vanenge vari pamusoro. Iko zvino munhu wese amirira kunzwa zvinobuda musarudzo. Vari kuvaita sarudzo vari kuverenga mavhoti, asi ndiri kuona kuti pane mangange chaiyo pakati pevaviri vari kukwidza kutora chigaro chavaZuma, vanoti mai Nkosazana Dlamini Zuma nava Cyril Ramaphosa.
Ndivo vaviri vari mberi kwevamwe vese.
Ndivo vaviri vega vazopinda musarudzo, vamwe vese vazobuda. Vakabuda nezuro vaingoti vakataura kuti aiwa ini ndobuda. Saka kwasara vanhu vaviri, mai Nkosazana Dlamini Zuma nava Cyril Ramaphosa. Asi makwikwi acho akanyanya zvekuti hazvizivikanwa, hazvisi pachena kuti ndiani achatora chitanda.
Ko iya tingangoti atmosphere yakadini, vanhu vari kudini?
Iko zvino tingati isu hapana mhirizhonga, kwete vanhu vakamirira kuona zvinobuda musarudzo. Asi tinoziva kuti nezuro masikati nemauro pane vamwe vaitsutsuma vachiti vanga vakoneswa kunyoresa zvakanaka, nekuti zvakare pane imwe mitongo yakauya yematare yekuti mapoka anobva kuFree State nemwana anobva kuKwazulu Natal province vasapinde musarudzo nekuti pane zvimwe zvainge zvakanganisika. Saka vakanzi havakwanisi kupinda kuti vasarudze. Saka vanhu vanga vari kututsumwa, vamwe vachiimba vachitsigira mai Nkosazana Dlamini Zuma, vamwe vachiimbawo vachitsigira vaRamaphosa. Asi hapana kusvika panguva yekuti ngati pangaitwe paitwa mhirizhonga. Aiwa,
tinogara tichinzwa kuti South Africa ine chekerere, ine demokrasi zvikuru. Chii chakonzera kuti zvimwe zviri kuitwa zviitwe vanhu vasipo, kwatinoti kuya uko behind closed doors?
Kuna dambudziko riripo nderekuti vari kunyanyisa kuona kuti nyaya yesarudzo inonetsa kuti vaibva vaiyanika kuvanhu vari kuda kuti zvisange zviri pamberi pevanhu. Asi zvinotenda kuti zvese kuhandi zvinhu zvavo zvizhinji zvanga zviri pachena. Vanyori vatatira nhau vakawanda vakapiwa mukana wekuti vange varipo vanyore sevaongoro vachivheneka. Vakazongonzi chete panguva yesarudzo nezvimwozi zvinokurukurwa zvemusangano zvishoma shoma ndopanonzi aiwa. Vatori venhau chimbomirai tiite zvatinoita nepakuverengwa kwemavhoti. Asi iko zvino munhu wese akamira ari kuona kuti vachingopedza vataura kuti vachabva vazvipaku munhu wese kuti vanhu vazive kuti ndezvipi zvabuda musarudzo. Ndinoona kuti mucherechedzo wakanaka weutongi hwedzekerere uyezve hwekuti vanhu vasina zvakanyanya zvavari kuvanza. Zvakarewo taona kuti hatina kana patamboona vechiuto kana vachitaura chimwe chinhu kana kuti varipo hapana anga aripo. Sezvo tinoona kune dzimwe nyika kuti mauto ari tenge ari kutafura yemberi sekuzano PF kuZimbabwe kuno kwatina kuzviona izvo.
Munofunga kuti tingaziva papera nguva yakadii?
Iko zvino chaizvo muawa rimwe kana maviri anotevera tinenge titoziva kuti chii chabuda musarudzo. Nekuti kutaura kwandikuda kudai vari kutopedzeredza kuverenga mavhoti nekutaura kuti ngana hazvi pane kutora nguva yakareba.
Munofunga imimi sekuona kwenyu tingaona futi sezvakamboitika pana vambeki yokuzotwa recall kana kuti kubviswa pachigaro nebato ravo?
Zvingagona kuita kana kuri kunzi ndiva Ramaphosa vatora vakunda musarudzo idzi. Nekuti vaRamaphosa maonero avo akati pesanei nemaitiro nemaonero avaJacob Zuma. Asi kana kuri kunzi ndimi amai ngosazana Dlamini Zuma vapinda vaimbova mudzimai wavaZuma, handifungi kuti tingaona vachibiswa pachigaro nekuti ava vane rimwero vanhu vari kuimba imwe chete.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare kuSouth Africa. Rimwe remesangano akazvimirira rinorwira kodzero pasi rose reInternational Commission of Jurists ICJ rinoti Zimbabwe ine mukana wakanaka wekugadzirisa chimiro chayo munyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyirwa kweZimbabwe nemunyori mukuru musangano reICJ Vasem Zarif, mukuru wezvirongwa zveICJ muAfrica vaArnold Tsunga, vanoti Zimbabwe inofanirwa kutora mukana woutungamiriro hutsva kuratidza kupasi rose kuti inokoshesa kodzero dzeveruzhinji. Vatsunga vanotiwo vaZarif vakakurudzirawo hurumende apo vaive munyika svondo rapera kuti iremekedze bumbiro remutemo yenyika.
Vazarifi vakati kuchinjwa kwevatungamiri muZimbabwe kunopa mukana wekugadzirisa kutadza kutongwa kwemakore akawanda kwanga kusingaremekedzi kodzero dzevanhu munyika. Hurumende itsva inofanira kutora matanho echokwadi anoratidza kuti inotokoshesa kutonga kuri pamutemo uyezve inokudza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe nebumbiro remutemo reZimbabwe rakaitwa muna 2013.
Vatsunga avo vakambomirira MDCT muparamende vanotiwo sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti ione kuti vemauto havapindiri munyaya dzezvematongerwo enyika kunyanya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Vatsunga vanoti mauto anofanirwa kudzokera kumabharaki avo.
Hurumende inofanira kuvimbisa kuti masoja haasi kuzopindira zvematongerwo enyika akarerekera mapato ematongerwo enyika muna 2018. Masoja anofanira kudzokeswa kumabaracks nekuti kuramba ari mumastreets eZimbabwe.
Sangano reICJ rinotiwo hurumende yeZimbabwe inofanirwa kugadzirisa mitemo ine chekuita nesarudzo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika pamwe nekurwisa uori nekusimudzira upenyu hweveruzhinji. Rimwewo ramasangano akazvimirira rinokurudzira runyararo kunyanya kumaruwa muZimbabwe reHill Zimbabwe Trust rakabudisawo gwaro richinyunyuta nemhirizhonga yarinoti iri kukonzerwa nemauto. Sangano irinotora tambira nyaya dzinechitsama dzekushungurudzwa kweveruzhinji nemauto uye riri kukurudzira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vasadzikise mashoko avakataura pakugadzwa kwavo ekusumudzira runyararo munyika. Yeu Zimbabwe inoti vova Mnangagwa vanofanirwa kuona kuti mauto adzokera kumabharaka avo nechimbi chimbi. Okuwo sangano reZimbabwe Peace Project rakaburitsawo gwaro richiti pakutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika mwedzi wambudzi, mauto akatyora zvikamu makumi maviri nezvina kubva musana zvekodzero idzi. Mutauriri weMDCT vaObert Kutu vanoti mauto anofanirwa kubva mumigwagwa. Kutu acting DC. Mauto akatora masimba mwedzi wapera achiti aroda kubata vaityora mitemo pamwe nekuita zveuori pasi pechirongwa cheOperation Restore Order, icho chakasiya vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Kubva ipapo, mauto achiri kuonekwa achiita basa remapurisa, uye hurumende iri kutuma mauto aya pose panenge paita dambudziko riri kutadza kugadziriswa nemapurisa. Zvichitevera kuchema chema kwevanhu pamwe nemasangano akazvimiririra, mukuru wemauto, General Constantino Chiwenga, vati mauto ava ava kudzokera kumabharaki izvezvi. Ndakamirira Studio 7 Maharare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoti mari dziri kubviswa nevanhu vari kushandisa mabhazi panguva ino yezororo yakakwira zvakanyanya, zvikuru pamabhazi anobva kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe achienda kuZimbabwe. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vanoti iri idambudziko rinoitika gore rega rega uye rinokanganisa kufamba zvakanaka kwemabasa evanotenga nokutengesa.
Hongu, sekuziva kwenyu mukoma, nguva inei inguva yekuti izvoni vanhu vanenge vachifamba zvikurusa, uye tinowana kati nedambudziko guru chaizvo rekuti mabhazi nemotokari dzose dzinotakura vanhu kuenda kuZimbabwe dzinokwidza mitengo yadzo panguva inewo nguva yezororo. Naizvozvo tinoona kuti izvoni mitengo yakatokwira zvakanyanyisisa. Vabvunzawo kuti zvoni sei mitengo iri pamusoro kudaro. Vari kutaura ivo kuti mabhazi avo iwo akatozara kare, saka aya mabhazi avari kuwedzera asiri mabhazi avagara vachiendesa kuendesa kuZimbabwe.
Tikatarisa pakufamba kunenge kuchiita vanhu apa, vanhu vanobirwa zvinhu, vanhu vanorasa zvinhu, zvinhu zvinoshayikwa shayikwa. Dambudziko iri muri kusanganawo naro here?
Hongu, vanhu vanobirwa zvinhu zvikurusa. Tikatarisa pane musika unonyanya kudhonzerwa vanhu. Kana takatarisa tine muJoburg, pane musika weTowerhouse, ndo musika une mahwindo akawandisa zvikurusa kudarika mimwe misika yese. Saka unosvikira ikoko kuti izvoni vanhu vanodhonzerwa zvinhu zvavo. Hwindi wekamwe kambani azvuva zvinhu aenda nayo kubhazi rimwe, si raidhonzwa zvinhu richiendwa nazvo, iwe siro riri kuda kukwirwa nemuridzi mari. Saka itambizu guru sairo.
Kune chikiribidi chinoitika pamaboda hapa vanhu vachipinza zvinhu nemukoto, vamwe vachikunonzi kutonyora kuya, vamwe vachiita zvavanoita kuti vagone kuyambuka zvakanaka. Paboda hapa pari kupindika zvakanaka here nevanhu?
Tinoona kuti mazuva ese apfuura papa ine mitsetse yakakura zvikurusa kusvika munhasi masikatana. Munhasi masikatana ndipo patanga kudzikia. Tinoona kuti hakuna mitsetse yakakurisa muzuva ranhasi patakatasana neboda rebetuye boda replamti nerekuchirundu kubva kuzambia. Mitsetse yakadzika.
Mune here humwe urongwa hwamunoita hwekudzidzisa vanhu kuti zvinoda kuitwa sei, vazvichengetedze sei mumugwagwa, vachengeteke vasabirwe zvinhu, vasatambure pamaboda?
Nzvimbo dzatinenge tichikwanisa kuvaudza zvekare kuti idzi nzvimbo idzi hadzimirwe nyange kuchityaira kana kutsvaga lift yekuti ukwire. Uyezve tinokwanisa kunge tichivaudza mitengo yemabhazi panguva iyoyo kuti mitengo kambani kwati iri kuita mari yakati, zvichienderana nemusiwo yokuti zvakamira sei, tichivazivisa. Uye zvingave zviri zvekudikanwa nemasangano atingati maoto.
Avo vange vari vaDennis Juru vachitaura parunare vari kuJohannesburg, South Africa, naEvans Zininga weStudio 7.
Wanlingwa nichida, zira jina, nigati dai wamboja, risanguwa, negutisi mwepa mweme, pocha uya, azira mauji mopenya kundekuwa, wanganeza unoti mdeoja uya.
Uya mumanzi wanetsa muZimbabwe uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mauto anozivisa kuti chirongwa cheOperation Restore Legacy chasvika kwamvura yacheka makumbo. Maziso ose otarisa mhiri kwaLimpopo, uko pasi rose rakatarisira kunzwa nezvemutungamiri mutsva webato reAfrican National Congress, ANC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvekare manheru anhasi na7pm, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nokutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga munokwanisa kutinzwa pa website yedu www.voashona.com. Anokoenekai nemufaro, ndini wenyu tanonoka wande ndiri muWashington DC.